Ishe Magudu vakaberekwa vachinzi vakafa Mugwadi vane makore makumi mana nemashanu vakagadzwa mumasvingo gore rapera. Kunyange vachiti pane vamwe mumhuri mavo vasingadi kutungamirirwa navo nekuda kweurema hwavo vanoti izvi hazvisi kuvadzosera kumashure. Ishe Magudu vanoti vanofara kuti vanhu vavo vari kufadzwa nemabasa avo vasingatarisi kuti vakaremara sezvo vakatanga urongwa hwezvinderamambo mutsva hwekuti musha wega wega vanhu vaise parutivi mugomwe mumwe chete kuna sabhuku pakukohwa.
Gore rinoiri takaronga kuti tiindrojuse zvinderamambo tichiti kana munhu vanhu vakohwa sabhuku umwe nomumwe paimba imwe neimwe unofanira kutora bhaketi ringava rerukweza, ringava remapfunde, ringava rechibagwe, ringava remhunga, chounganidza zvose izvozvo tozopa vakaremara, tozopa nherera nechirikadzi dziya dzisina vanosapota.
Vanotiwo
takakurudzira kuti vanhu vavake matoilets anogona kuakomodheta even vane disability mumisha yavo, uyezve takakurudzira kuti vane disability vose vari munzvimbo vabuditswe pachena vaindiswe kuzvikoro. Tikakurudzira kuti umwe nomumwe mwana ave nekadhi, uye mubereki woga woga unofanira kuzvarira kuchipatara.
Vanotiwo vakaudza masabhuku avo pamwe nemakanzuru kuti panogoverwa chikafu munguva inoyenzara vatange kunyora mazita evakaremara, chirikadzi nenherera senzira yekuti vasasiwe sezvavaimboitwa kare. Vanhu vakawanda vakaita saamai Cecilia Mungezi vemurai nekwamusvovi kwanyika vanhu vanoti vanhu vanotambira zvirongwa zviri kuitwa naIshe Magudu.
Tinofara zvikuru nezvatiri kuitirwa namambo wedu kunoku kutirangarirawo sevanhu vakaremara nenherera. Chirongwa chakatinakira, saka tinozvitambira nemufaro mukuru.
Apowo vamwe vakaremara munzvimbo iyi vakaita savachaus Magura vanogara murani rekwaMagudu uye vasingaoni vanoti umwe wavo ari kuvasimudzira munharaunda yavo.
Isu sevagari vemuno mambo Magudu tiri kufara zvikuru neprogiramu yezvinderamambo yavakatirongera yekuti kune vakaremara vari muno vakwanise kuwanawo zvinovabatsira nokuvararamisa sinzi gore rinokuine drought mvura isina kunyatsonaya zvakanaka.
Masangano evakaremara remasvingo Disability Network vapresident Jakarta vakakurudzira nhengo dzavo kuti dzipinde muzvigaro zveutungamiriri kuti dzikwanise kurwirawo kodzero dzavo sezviri kuita Ishe Magudu.
Tinoona zviri kuitwa neumwe wedu sezvinhu zvakanaka, zvokuti tinokurudzira kuti vamwe vese vakaremara vapindewo muzvigaro zvakafanana kune zvepolitics, kunyange kumachechi chaiko, kunyange kuzvigaro zvipi nezvipi. Tinokurudzira kuti dai vakwanisa kupinda tawanawochi vanotimiririra.
Ishe Magudu navasami odeme avo vakasarudzwa kuva mutongi wedare repamusoro wekutanga asingaoni vari kuratidza kuti zvinokwanisa kutungamirira kunyange munhu akaremara. Ndakamirira Studio 7 mumasvingo, ndini Godfrey Mutimba.